Tayari tuende kuti mitemo inoiswa muparliament inoiswa naminista akamirira ministry yake. Saka parizvino ichokwadi chamataura ichocho hatisati tava necabinet. Maminista ari paya anga achishanda napresident nekuti vanobvumidzwa kuti vambotsvaga umwe munhu wekushanda naye. But nokuti maMPs vakaita phone in, maminista aya aripo iko zvino havakwanisi kupinda muparliament kuti vazodefenda mitemo yacho iyoyo. Saka zviri logically chaizvo ndezvekuti kunofanira kuva necabinet, kwova namaminista. Pozova naminista iye watotaura weministry yejustice iyoyo, ouya kuparliament ane mutemo uyoyo wokuti panda kuti pagadzirwa amendment number 19. Kana auya nomutemo wacho naiyoyo wodibhetwa muparliament, kana pana maamendments angapropozwa nevanhu, obva agadziridza maamendments vasina achiitwa iye minista wachona achidefenda. Saka iko zvino hapana cabinet, saka hapana minista unokwanisa kuva number 19 yacho na House of Assembly for debate.
Asi veMDC vari kuti dare remakurukota harina basa, chakakosha ndiyo paramende yacho ndo inofanira kugadzirisa mutemo iwoyo.
Ndo kusaziva kunonyadzisa kana vanhu veMDC vachitaura vachidaro. Kunyadzisa kwokuti kana unoziva kuti kana vakatonga nyika yachona vangaitonga sei mukusaziva makadaro. Iwe nepauri weipapo kana uri muteereri kana umwe munhu unoziva kuti hapana mutemo wenyika unoitwa neparliament. Parliament inoita oversee basa reexecutive. Saka ivi vanenge vari muparliament havangagadziri mutemo vagoupasa ivo, unogadzirwa kana unooriginata kucabinet. Ndo zvaziri izvozvo zvokutaura nenyaya yekusaziva kana kuzvitendemedza kuti uti zvandinoya ndeizvi. Saka dai zvamuka zvakaitwa, haiwa, handizvo zvinoitwa izvozvo izvozvo. Mitemo chavo chaivo ndokuti cabinet inofanira kuvapo, ova naminista weayo wejustice wopinda nomutemo wachona iyeye muparliament, otaura iye kuti mutemo wandaiya nawo ndiwo akatuka. Tinoti unomuvhiwa mutemo wachona inenge iri emotion, a government motion inomuvhiwa naminista ichipinda muhouse.